This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 21 2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dambudziko ratava naro ndorokuti taakudhivhaidhiwa nokuda kwechikafu. Vazhinji tiripo hedu pamatende, bati vamwe vaakuenda kuma1 hectares nenhau yokuti hatisi kupiwa chikafu.
Vagari vekuchingwizi vanoti vonyimwa chikafu nehurumende kuti vatame kuenda kunwa nenzi. Asi gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti ichi handi chokwadi.
Ndokutaka tiri kuti Mwari ngaatitungamire, vagari vagamuchire dzidziso yekuti mari yavo ndoiri kushandiswa kuwadzinyirira.
Rimwe sangano revagari vemuHarare roshora gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo nekwavanoti kupindira munyaya dzekanzuru. Tichakupai nezvemitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League neyeWorld Cup iriko mangwana. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vamwe vagari vekuchingwizi vanoti vari kunyimwa zvekudya nehurumende kuri kuedza kuvamanikidza kuti vatame vachienda kunwa Nancy Ranch vasina kupiwa mari yemuripo yekuti vatange upenyu hutsva sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Vanhu ava vakabviswa kutokwe mukosi kumasvingo kwakare nenyaya yemafashamu emvura kutanga muna kukadzi. Kuti tinzwe zviri kuitika, tabata mumwe mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko ratava naro ndorokuti taakudhivhaidhiwa nokuda kwechikafu. Vazhinji tiripo hedu pamatende, bati vamwe vaakuenda kuma1 hectares nenhau yokuti hatisi kupiwa chikafu. Taakunyimwa chikafu vachiti hatikupii kana musina kuenda kuma1 hectares. Saka nokuda kwenzara vanhu vaakungoenda kuma1 hectares. Imwe nhau iripo ndeyekuti vari kuti muzokupii mari kana musina kuenda kuma1 hectares. Saka zviripo ndezvekuti vanhu hatisina kugarisika zvakanaka nechikonzero chokuti 1 hatisi kupiwa mari kana tisina kuenda kuma1 hectares. Chikafu hatisi kupiwa kana tisina kuenda kuma1 hectares.
Ko vanenge vasara vasina kuenda vari kudyei manje?
Zvataakutoita kuti tirarame, taakutoenda kundoshanda kundoita maricho kune vanhu vakanga vachitoriko kudhara. Ndo zvataakurarama nazvo, taakutoenda kumaricho, ndo zvaakutiraramisa iye zvino.
Ko mari yacho iri kunzi inouya rini pane zvamuri kunzwawo kubva kuhurumende?
Mari sekutaura kwandakamboita patakapedzisa kutaura tese kuti dzinongori dzingano dzana Tsuro Nagudo kuti mari iri kuuya, mari haisi kuuya. Vakativimbisa vachiti hapaperi vhiki tisina kuwana mari, but iye zvino tava nevhiki ngani tisina kuwana mari. Hazvina kuperera ipapo, kubva pakauya minista Basikiti achitaura kuti mari taakuzoiwana hutine wiki. Pakazouya madzishe vachitungamirirwa namukuru wamadzishe Chief Fortune Charumbira. Iye akati isu nhasi hatichakunyeperi, taakuenda kuthe right office kuti muwane mari yenyu, muwane chikafu. Zvese takavataura zvekuti tiri kunyima chikafu. Vakatiwo vaakuenda kuti vandogadzisa nyaya iyoyo, but up to now hapana chakagadziriswa.
Mugari wekuchingwizi vaMilton Shumba vachitaura vari kuchingwizi kwakare kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti.
Aiwa vanhu vese tiri kuvabatikafuiwawo manyepo.
Ko, paiyo nyaya yacho yemari zviri kufamba sei?
Aiwa mari iri kutsvagwa, iri kutsvagwa kuti kana yavapo vanhu vopiwa.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunhare kumasvingo kwakare.
Kode nani na wanino venga ane muna lina taka Saka warwanti wane kutenga zone mazono variku Mazono varikuna ramande shipi jine ine wewewe unilasa
Zike langu dinenge Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor Makatera kustudio 7
Sienda kateru chene tapachi Uriku jine tazo life sama ufe mazi anasienda
Rimwe sangano reHarare Residents Trust riri kushora gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo nekupindira kwarinoti vari kuita munyaya dzekufambiswa kweguta iri. Izvi zvinotevera mashoko avaChombo ekuti vakuru vekanzuro havana chavakakanganisa apo vakatora imwe mari yechikwereti yakabva kuChina yekuti kanzuro yeHarare igadzirise nyaya dzemvura vachitenga dzimotokari. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vakange vatoumba chikwata chiri kuongorora nyaya iyi. Tabata mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Nyaya yekugadziriswa kwematambudziko emadhorobha haizviri nyaya iri pamusoro-soro peurongwa hwavo. Kutsigira kwavo danho rakatorwa nekanzuro. Newashandi wekanzuru ipo paine kuongororwa kuri kuitwa kusati kwabudisa report zvinoratidza kuti waChombo hawasini rikuda kumirira zvichabuda muongororo asi iwo vari kutomhanya kuda kutoratidza kuti kuongorora uku nyangwe kukaona vaine mhosva hapana zvavanoitwa. Izvi ndozvauraya kufambiswa kwemabasa eguta reHarare nekuti waChombo wanenge wachiwaudza kuti itai zvamunoda makanselers haana basa.
Zvino uku hakusi kutambisa here mari kuti ongororo iri kuitwa navamanyenyeni uku vaChombo vatotaura kuti havasi kuzotambira ongororo yacho iri kuitwa ipo paine mari dziri kubhadharwa?
Ndokutaka tiri kuti mwari ngaatitungamire vagare vagamuchire dzidziso yekuti mari yavo ndo iri kushandiswa kuwadzinyirira. Kana vakagara nemari dzavo mudzimba dzavo hapana anouya kumba kwavo nekuti section 59 yeconstitution yeZimbabwe inoti kuratidzira zvine runyararo kunotenderwa. Isu ndo zvatiri kuita zvine runyararo, hapana anoenda mumigwagwa, hapana anoenda kumba kwemunhu, tinongogara nemari dzedu kwemwedzi mitatu inotevera. Tione kuti vaChombo zveunyonga-nyonga zvavari kukonzeresa, mari yacho ichabvepi inodyiwa nemadirectors avo avanodzivirira kuti asaperepetwe.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum, icho tinopakurirwa nhasi naMavelous.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Taita rombo rakanaka kunge tiina Pastor Julian Maramba avo vanomirira sangano reWomen of Dominion muno muAmerica. Pari zvino sangano iri rine mubatanidzwa mukurusa muno muAmerica kuTexas, uko vakwanisa ivo kuunganidza madzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana munharaunda dzakasiyana-siyana muno muAmerica kuti vagozeya mafambisirwo eupenyu semudzimai anorarama achikudzwawo zveMwari. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu cheWomen's Forum, Pastor Maramba.
Makadini henyu anti Marvelous, tinotenda nokuti kokawo pachirongwa chenyu.
Mungatitsananguriro kuti gungano renyu riri kufamba sei pari zvino?
Kunakidzwa zvisingatombe tikukomborerwa, vanhu vabva kumatimana enyika, vamwe vabva kuZimbabwe, vamwe vabva kuCanada, avamuku UK riku kombore avanhu vari in the right spirit namwari. The Holy Spirit is present.
Muchange muchi zeya nezvei pagungano renyu iri tichitarisa kuti pakamirirwa nemasangano kana kuti makereke akasiyana siyana.
Tichange tichizeya nyaya dzekuti mudzimai unokwanisa kuita anything chinokwanisa kuitwa nemurume kana ari mabasa mabhizimusi. Unokwanisa kuchengeta vana uye tiri kutaurawo nenyaya yemamarriages kuchengeta mamarriages edu. And also kutaurawo vanhu vanenge vasakaroorwa vaya kuti hazvina basa kuti hauna kuroorwa asi Mwari vanokuchengeta uye tiri kutaurawo nenyaya dzevana mateenagers aya kuti mateenagers anochengetwa sei nekuzivawo kuti isusu as women there are no limits nokuti simi yedu yegore rino iri kutaura kuti no more limits mudzimai you can go anywhere muupenyu unogona kuisenza wobasa rinosenzwa nevarume unogona kubikawo unogona kuchengetawo mhuri.
Pane nhunha dzamuri kunzwa here dziri kunyanya kubva mumadzimai dzavakatarisana nadzo dzamuchange muchizeya nezvadzo pamusangano wenyu uyu?
Dzatange zvichizeya nedzazvo ndezvekuti vanhu vari kutya kupenetreta kupinda mumabhizinesi muno muamerica vanotya kune cultural difference kutya kuti varungu vanoti kudini kutya kuti vamwe varume vanoti kudini. And also kuti varume vazivewo kuti madzimai anodawo kubudirira anodawo kupfirira zvirevo kuti kana mukadzi wako ane basa rakanaka akufanira kutonga mumba. Isu tiri kuedza kutaurawo madzimai kuti kana waane basa rakanaka hazvirevi kuti waapa musoro pemurume wako unongoramba uri submissive asi unofanira kuziva kuti you can do anything unokwanisawo kuitawo zvinoita vamwe.
Tombodzokera zvedu pasangano renyu iri reWomen of Dominion rinomirira chii takanyanyotarira nemunhukadzi?
Women of Dominion iri kurakidza its kuempower. Women of Dominion iri kubatsira madzimai kuzvitarisa iwe kuti usazvitarisira pasi. Iri kubatsira kuti uzive purpose yako kuti Mwari vakakuumba nemufananidzo wavo vakakuumba kuti uitei vakakuumba kuti uspreadewo the gospel utaurawo kuti vanhu vaporeswe vanhu vaponeswe utaurawo kuti mudzimai kana akuwirwa nedambudziko shinga mudambudziko iroro rimwe remazuva kuvira kuchapera kuchauyawo chaedza haikona kungoramba uri mumadambudziko ako wakawa asi unofanira kuziva kuti uchasumuka ende kana wasimuka woziva kuti hakuna chinhu chinokutarisa kuita zvinoita vamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Julian Maramba kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda miitirwe zvakanaka.
Avo vanga vari Pastor Julian Maramba vanoshanda nesangano reWomen of Dominion muno muAmerica. Chirongwa cheWomen's Forum machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokutambirai muchirongwa ichi nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu tichitarisa mashandiro esangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe. Muhurukuro yedu tine mutauriri wesangano iri Dr. Joseph Paganga. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Dr. Paganga.
Awa, tinotenda zvikuru nanamai.
Dr. Paganga, muhurukuro yatakaita svondo rapera mairatidza sekunge maimbonzwanana namadzibaba Ishmael Mufani vechechi yeJohani Masu yechishanu. Makazokonana papi?
Tikazodaidza madzibaba Ishmael muna August zvavharwa tikaedza kuonesana navo tikataura navo vaine vamwe vatungamiri vavanoti vadari muchechi yavo saka taedza kuonesana navo kudaro vakatobvuma kuti aiwa mweya ndozvauri kutitaurira tikati aiwa sepane education aid tiri kudi yekuchikoreka yekuti muno muzimbabwe hatibvumirwe kuti mwana asaende kuchikoro bereko ukatonekwa usingaende unosungwa tikaonesana navo tikatipendera navo kati pasinovhurwa muna September tichaedza kunoudza vari vanhu vedu kuti aiwa vana ngavachienda kuchikoro saka takazoenda zvakare muna October muchiona nge maripoti vanhu vaive vachiuya kuti zvamukataura navo zvezvi vakutoendera mberi madzibaba ishumairi vakutozvika iwo mwari vaangu dzamupariamendi inini ndinga ndahurumende kuti vadana havana kuzouya kusvika isu tazoreferea nyaya iyi manjechi inonzi administrative court nekuti tinei neadministrative court inodhila nenyaya dzemachechi nekuona kuti angarongeke sei ndepavakaedza kuti vavadaidze madzibaba ishumairi havana kuuya ndepa nyaya yambomira yakadaro gore rino zvakare rekuisimudzira ndekuvadana havana kuuya kuzosvika kekupedzisira patikazovatumira masamanisi ekupedzisira havana kudi zvakare havana kuuya ndepatazotaidza mastakeholders ose vanoministry of education neministry of sport art and culture nemamwe mabato akawanda ndekutaitosvika 18 ndepatikati tine nyaya yavo yakadai asi madzibaba ishumairi tanoda kuza tibatsira navo semuposo tikadaidza zvakare vamwe vakuru vavo veimwene zuva nemasoo yechishanu ana baba edward tikamboita nhoroondo navo vakatati aiwa ishumairi haasi wedu akatobva mukati matiri tikanzi pakatoia ishumairi ini kutononoka sempostori zvokuti akarejesa haana gadzisa naye ndepatikatongerana nevavose vanga varipo ndezvakazoita kuti tisvike patikasvika kuchechi iyoyo.
Veruzhinji vangada kuziva kuti sei imi mushure mekunge maita ongoro renyu muchiwana kodzero dzaityorwa kana mitemo yaityorwa nechechi yamadzibaba ishumairi mufani musina kuisa nyaya iyi mumaoko emapurisa makada kuti munge muchienda imi kuda kunoita kunga ndimi mapurisa.
Aiwa tinotenda zvakare maita zvakanaka mukatatsatibuka kutanga kwegore wa muna March nyaya iyi takaisa kumapurisa taisisa kumapurisa vamwe pasoo parimadzibaba ishumairi vakatombosungwa vakatomboti gare mutirongo kwetumazuva saka chakazoitika ndechekuti nyaya yatongwa mapurisa ripoti yavakatipa vakati panga pasina vatingati complainant munongoziva zvinoitika kumitemo saka vadaro vakatoti inini chete ndinomiririra mabazi emachechi ndimukatikwanisa kutoti nyaya isimudzire nekuti ana kuti avabvunza vari kutisu zviri kuitwa pachechi pedu tikuwirirana nazvo kuti hatifanira kunge tichienda kuchikoro ndezvatikudzwa nemweya saka complainant apo akanatoshaika uyezve education act yedu yemuzimbabwe ndekuva ndakambotaura hangu nguva iri pamukamudibvunza paya education act yedu inoti munhu ane kodzero yekuti aende kuchikoro zvisinei kuti ndeweupi anoera mutupo upi asi kuti zvichinamato hazvipo saka tashama ipapo saka mapurisa aiti takashaya mhosva yekuti tisunge kusvika vanhu vaya vakazongodi vakatozongoregerwa zvavo vakadaro.
Mune mamwe matambudziko amuri kusangana nawo here sesangano tisingatarise chechi mbiri dzamabata panyaya yamataurai?
Matambudziko akawandisa munhu wamwari atosangana nawo sekutaura kwanabvoita kuti mapostori vanga vasina mumiririri chepiri kurongeka chaiko chaiko kanga kachiri mashomo izvo tine dambudziko rekuti mumachechi echipostori vamwe vacho vanonamata pasina mvura vamwe vacho vanonamata pasina matoilets pangori paopen kudaro saka urwere hwakuramba huchiendera chi ndori huchiwanika mumasoo imomo saka ndodzimwe nzira dzatikwedza manje kuti tibatsirane nawo kuti tizivisane kuti aiwa panenge paongongana vanhu panodawo kuti padi patevedzere mitemo yekanzuru atinge macity bylaws aya kuti munamate zvakanaka uyezve kuti munyatsopiwa panonoti apa ndepenyu ngatitise zvakaitwa zvibaba ishumairi yekuti Joan Masowe yechishanu wobva wapiwa pavo kana kuri kubudiriro vorongana pabudiriro papo kana vaine zvichemo zvavo vanamate vese mubudiriro zvinongoita kuti roman catholic unoona kuti kana tukambozvima imwe chete kugare imwe chete kwakadai zvichidaro.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Dr. Paganga nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda zvikuru baba vangu.
Manga makateerera kumutauriri weApostolic Christian Council of Zimbabwe Dr. Joseph Paganga muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Anokusiyai maoko aBlessing Zulu. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of America uri muWashington DC. Put your flags up in the sky. Tombotarisa nhau dzemitambo. Tichitarisa mitambo yeWorld Cup iriko nemusi wesvondo mangwana. Russia ichatamba neBelgium, South Korea ichatamba neAlgeria, kwoti Portugal ichatamba neUSA. Mitambo yeCastle Premier Soccer League iri muZimbabwe, Dynamos ichatamba neHighlanders kuNational Sports Stadium, Wange ichitamba neChicken Inn kuColliery Stadium, Haumine ichitamba neFC Platinum kuLuveve, Shabani ichatambawo neZPC Kariba kuMaglas Stadium. What you feel? It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar. Tava, tashika kuma gumo echirongwa chedu ndoku siyai mwina Gibbs Dube anokonika nimfaro ndinwenyu Blessing Zulu.
Thank you, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, June 21st, 2020.